Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera chikumi 1, 2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
ANC ine mavhoti akawanda inogona kutsvaga rimwe bato kana mapato anoti tikasanganisa mavhoti akawanikwa anotipa iyo nhamba inotaurwa nemutemo ye50% plus 1.
Zviri kubuda musarudzo dzemuSouth Africa zvinoratidza kuti ANC yave kutofanira kuumba hurumende yemubatanidzwa nerimwe bato sezvo yakundikana kukunda zvine mutsindo.
Izvi zvichazopedzisira zvokanganisa maordinary citizens, nekuti tinoona maNGO anoita basa rakawanda rinobatsira macitizens edu muno munyika.
Nyaya yebhiri rekuvandudza mitemo ine chekuita nemasangano akazvimirira oga yokonzera mutauro munyika. Tichakupai zvabuda mumutambo wenhabvu weCastle Lager Premier Soccer League watambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Apo kuverengwa kwemavhoti muSouth Africa kwave kusvika kwamvura yacheka makumbo, zvave kubuda pachena kuti African National Congress, ANC, yakundikana kuti isvike pazvikamu zvinodarika zvikamu makumi mashanu nechimwe kana kuti 50+1% kuti iumbe hurumende. Pari zvino ANC ine zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40.26%. DA ine zvikamu makumi maviri nerimwe kana kuti 21.69%. Umkondo wesizwe ine zvikamu gumi nezvina kana kuti 14.66%. Ukuo IFF, EFF ine zvikamu zvadarika zvitatu kubva muzana kana kuti 3.88%. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata muzvinafundo Riki Mukonza, vanodzidzisa paTswane University of Technology kuSouth Africa.
Sarudzo hongu dzakafamba zvakanaka muSouth Africa. Pane vari kuchema-chema havo anonepapo kudunhu reWestern Cape. Ndanzwa kuti mapato mamwe vari kuona sekuti sarudzo dzakafamba zvakanaka. Vari kufunga kuti akabiridzira EDA haisi ANC. Asi vamwe vatungamiri vari kuti aivo panogona kunge pakaita havo zvibingamupinyu pano nepapo. Asi sarudzo dzichitariswa nemaitiro akaita Independent Electoral Commission, havana zvichemo zvakawanda, vanongoti zvabuda musarudzo ngazvitandirwe zvakadaro.
Ipo pakukwikwidzana kuri kuitika pavari kuita sevari kukunda ndevapi, zvakamira sei ipapapo?
Tiri kuona bato reANC iro rakatariswa neveruzhinji sarudzo hasati dzapera kuverengwa, asi riri kutambira pa 40%, 41%, 42%.
Zvochireva kuti kudini izvi tichienda kumberi?
Zvazvinoreva ndezvekuti harigoni kuumba hurumende riri roga pa national level. Kana tikutarisa hurumende inofanira kutonga South Africa yese. Saka ndo mamirira zvakaita vazini.
Ngatitariseiwo kuti vakatadza kubata iyo 50+1 inotaurwa iyo kuti vakunde, zvinozofamba sei ipapapo?
Zvinozoita ndezvekuti ANC ine mavhoti akawanda iyi inogona kutsvaga rimwe bato kana mapato anoti tikasanganisa mavhoti akawanikwa anotipa iyo namba inotaurwa nemutemo ye 50% plus 1 vote wobatana wecha mubatanzwa
ivo vemapato anopikisa nemamwe madika yavakaramba kubatana neANC yacho zvinozofamba sei
kana mapato ese anopikisa akatenderana kuti aiwa ANC hatisikwida vanogonawo futi kubatana voumba hurumende yemubatanisi asi izvozvo ndoona sekuti zvinogona kunetsa nekuti vanenge vachizofanira kupinda mubatanidzo vaivayo vanogona kuwandi ende panowandwa kudaro tinoziva kuti taura nemapopoto anowana
nyanzvi yezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa kutswa neUniversity of Technology vange vari parunare kuPretoria. Senator Murisi Zwizwai vechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vashaya nhasi mangwanani. VaZwizwai vange vari pakati pevamwe vakatanga bato reMovement for Democratic Change uye vakamboita mutevedzeri wegurukota rezvezvicherwa muhurumende yemubatanidzwa. Vanonzi vainge vaine chirwere chemoyo. Mukuzeya nezverufu urwu, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaive mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa avo vavakamboshanda navo kwemakore akawanda. Muchati iregerera tichazokupai hurukuro iyoyo neimwe nguva. Toenda kune imwe nyaya. Pane kukakavadzana kukuru kuri kuitika pamusoro pedanho rekuda kuvandudza mutemo unobata mashandiro emasangano akazvimirira wePrivate Voluntary Organizations Act, hurumende ichiti zvakanaka kuti mutemo uyu uvandudzwe, asi vemapato anopikisa pamwe nevanotungamira mamwe emasangano anoshanda akazvimirira vachiti kuvandudza mutemo nenzira iri kuda kuitwa nehurumende kutyora kodzero dzevanhu uye kumbunyikidza gwara regutsa ruzhinji. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Svondo rapera, mapurisa anodzivirira mhirizhonga akadaidzwa kuti achengetedze runyararo mushure mekunge paita kusawirirana kunotyisa pakati pevanhu vari kupikisa nevari kutsigira kuvandudzwa kwemutemo unotara mashandiro emasangano akazvimirira. Izvi zvakaitika apo komiti yeparamende inoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu yainzwa kubva kuvanhu kuti vanofungei pamusoro pebhiri rekuvandudza mutemo wePrivate Voluntary Organizations Act. Munyori mubazi rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu iro rinopa masangano anoshanda akazvimirira mvumo yekushanda munyika, vaSimon Masanga vanoti chinhu chakanaka zvikuru kuti mutemo uyu uvandudzwe.
Kune vakawanda vaitiza kunoregister semaPVO, vanga vakuregister as trust. Matrust haana accountability. Ndo pari kuchiwa nevanhu vakawanda ipapo. Secondly, maPVO kana kuti maNGO anoshandiswa for money laundering. Ndo patiri kuti ngatizive social funding.
Asi mumwe vanofunga kuti kana mutemo wePVO Act ukavandudzwa uchadzvanyirira masangano anoshanda akazvimirira ndiva Rashid Mahia, sachigaro wemubatanidzo wemasangano akadai Crisis in Zimbabwe Coalition.
Tosinangwa ndechekumbunyikidza kodzero dzevana veZimbabwe kuti vasataure nyaya dzematongerwo enyika, vasataure nyaya dzeekonomi, vangoteerera vachingorumbidza hurumende pose pose.
Mutauriri wechimwe chikwata cheCitizens Coalition for Change, vaPromise Mkwananzi, vanoti dambudziko rekudzvanyirirwa kweveruzhinji nehurumende yeZANU-PF kuchishandiswa mitemo rakatanga pakapembedzwa kubvuta masimba kwakaitwa nemauto muna 2017.
Takuzviziva kuti vamunangagwa hapana chavanogona kuita kunze kwokumbundikidza vanhu, hapana chavanogona kuita kunze kwokubirira sarudzo vanhu havasi kuda kuti iiswe PVO bill.
Asi mukuru anoona nezvekubuditswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vanoti kuvandudzwa kwePVO Act kuchaisa pachena masangano anga achinyepedzera kushandira veruzhinji.
Izvo zvinenge zviri nhema dzevanhu vanga vajaira kugadzira maPVO wondomora mari kunze kwenyika wodya mari idzodzo isusu chingoripo ndechekuti kana munhu ati adiwa kurapiswa inotarisana nezvematongerwo enyika anongonyora tsamba yake neapplication zviri izvozvo iye obva achiita make sure kuti zvaapply achiti ari kuita ndo zvaari kuita
zvimwe zviri kunzi zvichinjwe pamashandiro emasangano akazvimirira ndezvekuti masangano aya achange ava kuongororwa zvakanyanya nebazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu kana pakaita masangano anoonekwa sekuti haasi kushanda sezvinotarisirwa nehurumende bazi iri rinenge rava nesimba rekuaripisa kana kumbomisa basa vakuru vemasangano aya mutauriri weResidents Association Coalition for Electoral Reforms vamavelas kumalo vaudza Studio 7 kuti kana bhiri rePVO rikapasiswa vagari vanga vachibatsirwa nemasangano anoshanda akazvimirira vachasiyiwa vari panguva yakaoma
izvi zvichazopedzisira zvokanganisa maordinary citizens nekuti tinoona maNGO anoita basa rakawanda rinobatsira macitizens edu muno munyika pane vanopa zvikafu vanobatsirawo vakwegura nezvimwe zvakadaro vamwe vanobatsirawo nekurapa chaiko
zviri kubuda mumisangano iyi zviri kuratidza kuti vanhu vanotsigira ZANU-PF ndivo vari pamberi mukutsigira hurongwa hwekuda kuvandudza mutemo uyu ukuwo vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevemapato anopikisa vachiti mutemo uyu ngausiyiwe uri zvauri pari zvino ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare ndini Tobias Mudzingwa.
Tochi dzokera kuhurukuro yaitwa na Blessing Zulu weStudio 7 nava Nelson Chamisa pamusoro pekushaya kwavamurisi zvizwai.
Neurombo zvikuru ndinorwadziwa sekuti ndakanga ndiri munhu aitungamirira vazvizvai kubva tichipandira baba vachangirai kubva tichiri kutanga rwendo rweshanduko chitima cherusununguko ichi vakachitanga vatakachitanga takanga tine vamwe vataikokorodza tichisangana navo vazvizvai takasangana navo vari muHarare.
Zvii zvamunovarangarira nazvo ivo mazo ekutanga aya pachiumbwa bato reMDC?
Takatanga kuvaziva vachiita basa rekuti zvinhu zviende mberi vachiri kuita ndobvisa here bvisa pataiti tiri kubvisa mbatya dzezanupf tichifara nedzeshanduko vaiita zvinhu zvaifadza vanhu vakapfeka maheremeti kareko saka tine nhoroondo tinotarisawo zvavakaita zvakanaka kuti nyika inge ichienderera mberi vakanga vari MP munozviziva vari muHarare Central tikatarisawo basa ravakaita vari deputy minister wezvemigodhi tinodayira vaishanda navamupofu vari minister chemu inclusive government chisiti maminista imomo saka vane nhoroondo yavo yavakaita zvinozomukawo mukufamba munozviziva kuti hai zvinowanikwa asi chatinokoshesa rwendo rwatakafamba tichibata pamwe chete hongu munoziziva kuti pakurima kwose murima anosangana nezvibinga mupini pakuvhima kwese hurudza inosangana nematambudziko ainosangana nayo hakushaiki masoso kune anovhima hakushaikiwo unzwa wemupangara kune anenge achinotsvaga mhara saka hai tinotarisawo zvavakaita zvakanaka tinokurwadziwa zvikuru tine urombo kumuri yekwazvizvai tine urombo kuna amai zvizvai nevana nevose hama neshamwari dzarasikirwa nemurume uyu hama yedu shamwari yedu
vaimbove mutungamiri weCCC vanelson Chamisa vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Zimbabwe. Iko zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopakurirwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Peace Hungwe vesangano reThe Peace Hub Zimbabwe avo vanoshanda vari kumaruwa ekwaRusape vachiita ivo mabasa ekuchengetedza kodzero dzevanasikana nemadzimai. Sangano iri rinoshanda zvakare panyaya yekuedza kukurudzira kuchengetedzwa kwepfungwa. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare hungwe. Mungatiitsana nguruwo kuti sangano renyu parizvino riri kuita mabasa api.
Takatarisa nenyaya yeutano hwepfungwa, tinoona kuti pane zvakawanda zvinokondiridzwa panyaya yeutano hwepfungwa zvakafanira kumirizhongwa kumadzimai nenyaya yevasikana, nyaya yepovhati, nyaya yeeducation, zvese zvinofidha kuutano hwepfungwa hwemunhu. Takatarisa parizvino kuno kuZimbabwe hapana chati chiri kuitika kanangana nyaya yeutano hwepfungwa. Saka zvazvakanaka kuti hurumende, yes, our government has done justice as far as public health is concerned, kuita awareness yemalaria COVID-19. Takaona hurumende yakamira chaizvo ichada nemamapazi, kati panyaya yeutano hwepfungwa is an area isiri kunyatsokuriswa budget yakakwana kana kuti effort yakakwana kana kuti attention yakakwana. Saka vanhu vari kushushikana nenyaya yeutano hwepfungwa zvichikonzera nezvinhu zvakasiyana siyana.
Zvii zvamungatini zviri kunyanyokonzera nyaya iyoyi yekushayikwa kweutano hwepfungwa?
Tikatarisa pamapillars emental health, hatinoti mbonzo mafoundation, nekuti zvese maactivities ese atinoita in regard to mental health anofanira kunge achiitwa build upon. Tine sleep kuvata chaiko, vanhu havasiwana kuvata kwakakwana. Tikatarisa nyika, rate of crime, vanhu vari kubikwa nekuda kwenyaya dzecrime. Saka unongovata wakasvinura. Saka already people are not safe. Tikatarisa futi izvi zvinokondidzira mental health, vanhu vanofanira kufira kuti vii pari safe vakachengetedzeka. Saka people are no longer feel safe munhanya yekuti kubirwa kwawandi. Tikatarisa futi rimwe pila, rimwe pila renutrition, kudya chaiko kwakakwana. Nemamiriro akaita nyaya dzeupfumi zvinga zvatambirika zvazvo pakilisi. That's the situation on the ground, kuti vanhu mari dzavanotambira kamwe hazvisi kuenderana nemaschool fees necost of living. Vanhu vazhinji vari kurarama below the poverty line. Saka kudya chaiko chacho kwakakwana hakusi kuwanikwa. Zvinhu zvakati tingati breakfast chai chai yakakwana, avanhu havasi kuriwana. Lunch iri kuroka, malunch pack nevana vekuchikoro havasi kuzviwana. Maschool fees evana vanoti kuchikwereti ndozviri kukonzera kusagadzikana kwepfungwa.
Tinoona kuti pane dambudziko rekutorwa kwezvinodhaka kuri kunziwo zvakare kuri kukonzera kurasika kwepfungwa mune vamwe vanhu. Munoona sei izvi?
Ndizvozvo chaizvo. Asi tikatarisa nyaya yekutora zvinodhaka izvi, inoda kuti tinyatso kudzikisa nayo, toona kuti what is the causal effect. Tichiri kumbokonzera kuti vanhu vaite resort into drug and alcohol abuse, there are underlying issues. People have unresolved issues from the past, kana kuti makuriro akaita maabuses and maybe rejection or neglect yakasangana nemuhudiki. Even vamwe kutoti munhu akapedza chikoro, apedza degree, basa wee unorwana kuti hakuna. So those are some of the issues which are affecting some young people who are now resorting to alcohol and drug abuse. Saka zvechokwadi nyaya iyoyi iri kutikanganisa vechidiki.
Zvii zvingaitwe kuti tione dambudziko iri richigadzirika?
Hurumende yanyanya kuisa effort kunyaya yemental health. Budget yawandisa kunyaya yemental health. Noti tikagadzirisa zvimwe zvinoti we cannot solve crime kana tisati tanyatso kubata zviri kunyanya kukonzera. Saka number one, hurumende ngaise effort, ngaise more attention, more budget kumental health department. Zvekarezve totarisa kuti hurumende ngaione kuti maschool fees ari kuenderana here nemari dziri kutambirwa nevanhu. Vose takatarisa nyaya yekumhirizhongwa kuvasikana nemadzimai. Kuti tipedze dambudziko iri, tinoona kuti kuvana ngavaende kuchikoro kuti vasaramba vari vulnerable. Madzimai ngava empowered educationally, ngava empowered economically. Saka kana mwana atadza kuenda kuchikoro musikana nekuti mubereki achawa fees, mwana ari kudzimba kuchikoro kuti mubereki haana fees, mwana iyeye atova vulnerable, mwana iyeye ava kuti abuse, mwana iyeye akutopedzisa kuchera zvinodhaka. Saka panyaya yemaschool fees yakagatanonzi kuongororwa.
Vanenge vachida kushanda nesangano renyu vanokuona ipapo?
Vanogona kutibata parunhare 0778706518 kana pafacebook page yedu inonzi The Peace of Zimbabwe kana payoutube channel.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda kuna Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, tichichipiwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Nogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, our lives, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tine hurukuro namuzvare Tendai Lynette Mudewe vesangano reAfrican Band Spirituality Advocates kana kuti ABSA, tichikurukura pamusoro pechirongwa chavainacho chekucherechedza mwedzi wetsika nemagariro muAfrica kana kuti African Culture Month. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu muzvare Mudewe.
Naita basa makabiko wa jonga, makabiko wa mwenyezi.
Aiwa kuno tiriva penyu. Nasi tati tikurukure neze chirongwa chatiri kuona chamuri kumhanya nacho chekucherechedza mwedzi wamuri kuti weAfrica kana kuti Commemoration of African Month. Mungatitaurira pamusoro pechirongwa ichi.
Tine zvirongwa zvakawanda zvatichange tichiita maererano neAfrican identity and African culture. Ndobasa ratinoita tichishanda nevana vechikoro. Shanda newa zizisi uye kuta ma conversations the community kisi kurikura mezi nyea zichiwa nechebi spirituali kiedu kifika ni magairo edu mazuwa apura taka ita chirongwa newa zizisi
zicha hizo jamai zizi sana ka chirongwa hii
nyaya the African identity and culture in education for national development towards the attainment of vision 2030 hapa taka ita chirongwa hizi newa zizisi kuti ndiyo vari kufanira kuti vachidzidzisa vana vedu nyaya dzeAfrican identity and culture muzvikoro mavanogara nevana vedu nguva dzose nyaya yeAfrican identity, culture and heritage inyaya iri integral iri pakati pezvidzidzo zvedu kuti mwana anofanira kudzidziswa achiziva kuti ndiani uye akabva kupi akaziva izvozvo netsika nemagariro anoita mwana akakwana mwana ari kunyatsoziva kuti akabva kupi uye ari kuenda kupi saka nyaya idzi dzinofanira kudzidziswa kune vana vedu mukuru wenyika President Emmerson Mnangagwa vakataura kuti vana ngavadzidze chivanhu chavo
hurumende ine zvairi kuitawo here pamusoro pekudzidzisa kana kudzidziswa kwetsika nemagariro
tine education 5.0 yakauya curriculum yechimanje manje this curriculum iri heritage based yakaunza subject inonzi visual performing arts VPA subject inotangira kubva kuECD kusvika kuA level heritage study inotangira kuti kuECD kusvikira kuA level saka zvidzidzo izvozvo zvitoripo zvekuti vana vedu vange vachidzidziswa African identity uye vazive Zimbabwe in African heritage.
Tichitarisa iwo mwedzi wamuri kucherechedza, mwedzi wedu wechirungu here kana kuti mwedzi wechivanhu kunzi unenge uchizogara kubva musi wakati kusvika musi wakati.
Aiwa pakashandiswa mwedzi wechirungu calendar month yekuti hurumende yakati mwedzi waMay kubva 1 May kusvika 31 May inonga ichinzi iyo culture month. Waita mwedzi wakuudzirwa kuti vana veZimbabwe vaite maitizi yakasiyana-siyana veita zvirongwa zvakasiyana-siyana nemitambo yakasiyana-siyana kucherechedza African culture yedu sevana vemuZimbabwe asi isu seAfrican identity advocates kana kuti African band spirituality advocates ABSA nyaya yeculture nyaya yeAfrican nesi yedu nyaya yeAfrican identity chinhu chatinoita zuva nezuva nekuti identity chinhu chisingagoni kukumurika chinhu chiri matiri saka tinoramba tichiita zvirongwa izvozvo zvinechekuita neidentity neculture takawandira muzvikoro
saka zviri kutambirwa sei
takatanga nevadzidzisi vemutare district kuprimary neyekusekendari vakauya vashoma vamwe havana kuwanawo sapoti yakakwana kubva kuvakuru vechikoro kuti vauye kumutambo vati kutsika asi kune vakauya vacho vadzidzisi vakauya vevpa vemusic neheritage neculture aiwa vairatidza kuti vakanakidzwa nechikamiti zvakanyanyisa vakachitambira nemaoko maviri vakatoreva kuti aiwa mangamumburi kupi zvidzidzo izvi tinozvida saka ivo ndo vakaita mapioneer edu ivavo mapioneer vatakashanda navo avokwanisa kuendawo vachibatsirana nevamwe vavo vanenge vasina kuuya
aiwa ndatenda zvikuru muzvare mudehwe muva nezuva rakanaka
aiwa maita basa vajunga
manga makateerera kuna muzvare Lenet Tendai Mudewe vesangano reAfrican Bantu Spirituality kana kuti ABSA vari parunhare kwamutare muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives anokuonekana nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Notenda kuna Jonga. Toenderera kumberi tichikupai mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
America. Kupfuura nyika dzose pasi pano, America ndiyo nyika inopa rubetsero rwekubudirira nepanodiwa rubetsero rwechimbi chimbi. Basa zhinji rinoitwa ne United States Agency for International Development kana kuti USAID rinova bazi rakazvimirira rinoshanda nebazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika reUnited States Department of State. Zvese zvinopiwa ne USAID kusanganisira zvekushandisa masaki emupunga kana maboksi emishonga anenge akanyorwa kuti zviri kubva kuvanhu veAmerica kana kuti from the American people. Kubetsera kweAmerica uku kunobva mukuda kubetsera vanotambura, kubetsera nyika inoda kukunda damu yakatarisana nayo uye inoda kutora nhano iri nani. Mukubetsera uku America inenge ichivimba kuti iri kuzarura maziso ekubudirira mukuumba kusununguka kwenyika dzose nokubetsera kuti dzigare dzakasununguka. Asi izvi zvinoda mari yakawanda. Munha chivavhu gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakamira mberi kwekomiti yeparamende yeAmerica inoona nezvekushandiswa kwemari yehurumende yeUnited States Senate Appropriations Committee vachitsanangura kuti mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vachashandisa sei mari yavakakumbira hurumende inoita mabhiriyoni makumi mashanu nemapfumbamwe kana kuti $58.8 billion yekuti ipiwe bazi reState Department gore rinouya. VaAntony Blinken vanoti kuti tikunde zvinonetsa panguva dzino, bazi reState Department rinofanirwa kuva nemari yakakwana, vachiti America inofanirwa kudzivirira matambudziko paanotanga kwete kumira kusvika akomba apo anenge ava kugosha kurwisana nawo. VaBlinken vanoti mumari iyi mune mari yekubetsera mukurwisa matambudziko epasi pose anobata mamiriro evanhu vemuAmerica nevanhu pasi pose, zvikuru kurwisana nezvinodhaka, vachiti mari iyi ichashandiswawo pavanhu vanotama kubva munyika dzavo kuwanisa chikafu chakakwana munyika zhinji pasi pano, zveutano, mamiriro ekunze uye simba remagetsi. VaBlinken vanoti chinodiwa zvikuru kutungamira kweAmerica nekushanda nemadzisawira ayo, vachiti utungamiri hweAmerica hunodiwa pakugadzirisa dambudziko rokusagara zvakanaka kwevanhu pasi pose kusanganisa kuSudan neHaiti uko mamirioni nemamirioni evanhu vakasiya misha yavo, vazhinji vakaurayiwa uye kurwisana nematambudziko asingagoni kurwiswa nenyika imwe chete kusanganisa kuwanikwa kwechikafu chakakwana, kupinduka kuri kuita mamiriro ekunze, huori nezvinodhaka. VaBlinken vanoti America yakagadzirira zvakakomba mukuvaka zvinodiwa pamwe nekuumba husawira nevamwe kusanganisa kuEurope, kuAsia nekumwe. VaBlinken vanoti zvakawanikwa neAmerica izvi zvinofanirwa kuchengetedzwa.
Tinotenda tanonoka. Topendera tichitarisa kusamira zvakanaka kweupfumi munyika, kuonzi kopa nzvimbo dzakawanda dzinoitirwa mitambo kana kuti theatre kuti dzive matongo kana kuitirwa zvimwe zvinhu zvadzisina kuvakirwa. Tinzwe zvizhinji kuna Pasimo Ndovhu.
Vanoona nezvekuburitswa kumashoko mumasvingo Theatre and Arts Club, iyo inotungamira zvirongwa paCharles Austin Theatre, vaEmmanuel Sakala vaudza Studio 7 kuti
we let out our place to churches or some people want to my events so that at least you can get some income kuti kwanise kumaintaina nzvimbo yacho.
Mushandi mukuru paCotroid Theatre kwaMutare vaHenry Tsopotsa vanoti vachiri kuita hazvo zvemitambo, asi nekuda kwekuti hazvisi kuunza mari yakawanda vave kuitawo zvimwe zvakasiyana-siyana. Nyanzvi inongora nezvemitambo vachitungamira sangano repikicha Africa vaIgi Matope vanoti
ndinoona sekuti mamiriro akaita upfumi hwedu senyika ari kukonzeresawo zvakare kuti mitambo yakaita setheatre inge ichidzikira.
Asi munyori anongorawo nezvemitambo achishanda neIntwasa Arts Festival kuVulawayo, Reston Vaya anoti masangano anoita zvemitambo anogona kuwana cheuviri chete kana achikwanisa kugadzira zvirongwa zvemhando yepamusoro izvo zvinozokwezva veruzhinji. Vachitaura neStudio 7, nengo yebhodhi reNational Arts Council of Zimbabwe inoona nezvekufambiswa kwezvirongwa vaMakaskora vanoti sangano ravo rakatonzwa zvichemo zveveruzhinji vanoita zvemitambo, vakati zvakakosha kuti paumbwe homwe yekubatsira vanoita zvemitambo.
chiwo chedu ndechete kuti tinge tine art development fund ndo yekuti izvo kana mavenyu aya achida kubatsirwa akwanise kuapply achibatsirika.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitambo Muzvare Kesty Coventry kana munyori mukuru mubazi ravo vaNicholas Moyo sezvo vange vasingadaire nharembozha dzavo, asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemakurukota avo vave nemakore akawanda vachivimbisa kubatsira vanoita zvemitambo asi pasina chiri kubuda. Kunyange paine mute munyika panyaya dzemitambo, mumwe anoita zvemitambo achityora vanhu mbabvu nekuseka, Lenmo Jonasi wekuchimanimani uyo ave kugara kuAmerica akasimudza mureza wenyika kumakwikwe pamusorosoro eAmerica's Got Talent, apo akapiwa tikiti repamusorosoro kana kuti Golden Buzzer kuti apinde muchikamu chinotevera chemakwikwi aya. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Na iyo inyaya tabva tasvika kumagumo echirongwa. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda bakuvi.